Mumwana inte basa rekutenga midzo iyi muBotswana achizotengesa kuZimbabwe muzvare Precious nyika dzino vanoti chirwere checoronavirus chiri kuita kuti business ravo riderere zvikuru nokuti hakuna midziyo muzvitoro zvavagara vachitenga.
Zvataida tichazviwana these days ndozvika zvitonzi hapana zvinotatira tichida. Zvangwana tichida kusikotenga ya limited panenge pasina sakane hapana business ratiri kumboita zvatodeclina. The business has gone down. Zvadzika patenge chita 100% yezvinezvi zvatodzikana about 85%.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe vaAllen Dewere vanotiwo midziyo yakafanana nematerevhizheni makuru nezvipfeko zvenguva yechando hazvisi kuwanika muzvitoro izvi.
Maplasma nezvimwe zvimawinter things like hembe maclothes kuti handi havasobvumirwa kuti vatransport hembe and like so ndozvimwe zvinhu zvaakuita zvishota muno muchina mumashopu emachina.
Vanamuzvina bhizinesi vekuchina vari muBotswana vaudza Studio 7 kuti havasi kukwanisa kuodha midziyo kunyika kwavo nepamusana pekuti South Africa haisi kubvumidza kuti ngarava dzinobva kuchina dzipinde munyika iyi senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi icho chakatanga kuchina kwakare gore rapera. Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr Thomas Chaitezvi vanoti vanotenga nekutengesa zvinhu vanofanirwa kumbomira kufamba famba senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi.
Yambiro yangu yandiri kukumbira kuma cross borders ndeyekuti wambofana wambomisa kuita ma cross border awo wakatarisirawo kuti waroda kuzama kuita kuzviponesa sevagara vachiita kasi chirwere checoronavirus maurire acho achauya aya akaipira munhu wese.
Chimwewo chizvarwa cheZimbabwe chinorarama nekutenga nekutengesa Valaxen Kambeva vanoti pamusoro pedambudziko recoronavirus rimwe dambudziko ravakatarisana naro kupera kwesimba remari izvo zvinoita kuti zvinhu zvavanoda kutenga zvivadhurire.
Ya kwagara kwakusina business most of the current kwagara kusina mari corona yazongouya mumashure zvaive pari pabusiness since January kwagara kwakusingorina mari inambovhera yachinja the rate of yevanhu kuti vauye kuno cross the border. Ya meaning zvakutoraa kutoti munhu akutonyanya kutosafa kudarika kusafa kwanga achisafa kuti hapana chimwe chaachagona kuita kusindora riri business rake ndianga iri industry yake.
Kunyange hanzo ZimTrade ichiti hakuna kutenga nekutengeserana kune udzamo kwakakura pakati kweBotswana neZimbabwe. Muongororo yavakaita gore rakapera inoratidza kuti Zimbabwe yakatenga zvinhu zvinosvika mamiriyoni anodarika makumi maviri emadhora ekuAmerica, mari zhinji ichibva kuvanhu vanotenga zvinhu muBotswana vachizonotengesa muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana, ndini Singirai Madondo.